chirongwa cheyani mukana mukuru unounganidza maleaders from Africa yose, and today ranga rizvara kanaka nekuti takwanisa kusanganawo nemapoliticians emuno muAmerica, also nekunzwa kune vechidiki vezera redu vari kuita zvinhu zvakanaka munyika medu meAfrica.
Muri kuZimbabwe munenge muchishanda mabasa api, uyezve mungatini pane zvamadzidzo here iko kuno?
Tanga tiri kuno kwemavhiki mashanu, ende zvandingati tadzidza tiri kunoku is how we can enhance basa redu, kuti toramba tichiita sei basa redu, nekuti taamunguva yetechnology zvinhu zvakawanda zviri kuchinja munzira dzatinoshanda nadzo vasikana. Chii chatingawedzere pakushandisa technology, uyezve nekuonawo zvinoitwawo nemamwe maorganization, mamwe mabato echikadzi, so that tinotora zvinhu izvozvo tonozviimplementa mukati menyika dzatiri kuita sei dzatiri kubva semaleaders enyika dzose muAfrica.
Muri imo muno muAmerica makaenda kupi nekupi nekupi kuzosvika masvika imo muno muWashington DC?
Takaenda kuDelaware, ndokwandaigara. Saka taigara paUniversity of Delaware. Tiri paUniversity ipapo takakwaniswa kuvhakacha nzvimbo dzakasiyana-siyana sekuProject Cure. Ibato rinoita nezvemamedical supplies avanotumira kuAfrica. Takaenda kuWorld Food Bank, uko kunounganidzwa chikafu chinozonopiwa mafamilies anenge asina chokudya. Tiri papo taiitawo maclasses edu ataidzidza zvakasiyana-siyana, sanke leadership, sanke leading from with strength, sevatungamiriri munyika dzedu. Saka takadzidza zvakawanda-wanda, saka zvaisanganisira maclassi chaiwo, uyezve nekuitawo kunoita community service, uku kwataiendo tichinoona makambani akasiyana-siyana nemaorganization akasiyana-siyana.
Vanenge vachida kunzwa zvizere nezvemabasa amuri kuita vanokuwana ipapi?
Vanokwanisa kutibata pasocial media, ndipo paFacebook, Instagram, kutsvaga Grace Hope Foundation, oro kampeini yedu yatinoita inonzi Girl Up Zimbabwe iripo zvakare pasocial media.